kuti isu yedu hatisi kushamisika nekuda kwekuti nyika yasangana nedambudziko refourth wave. Hongu tiri kuona huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 especially musvondo rapfuura irori hwanga hwakwira zvakanyanyisa. Asi hazvina kutanga musvondo rapfuura irori. Ndingadaira kuti taane nguva veruzhinji takavarairwa zvakanyanyisa. Veruzhinji tisisatevedzere matanho aya atairamba tichitaura ekuti vanhu ngavazvidzivirire kunyanya-nyanya nhau yekupfekwa kumamaski nemazvo, nhau yekugara madaranganwa, nhau yekukurudzira veruzhinji kuti vaende vanobayiwa avo vari kudududza. Saka isu yedu hatisi kushamisika kuti nyika yasangana nedambudziko guru rekurwisana ne-fourth wave yeCovid-19.
Iyo fourth wave ine musiyano wakadi nemamwe mawave akambobatawo nyika.
Ndingareve kuti tikatarisa fourth wave yatava nayo zvinezvi yatarisana nevarienti idzva riri kunzi Omicron iro ratatarisana naro. Iro riri kunziwo zvekare rine ukasha hwakatetwa kaviri tichienzanisa ne-Delta variant yatanga tichirwisana nayo iya. Uye dambudziko rinoitika nderekuti panouya varienti itsva tinenge tisina dzidziso kana ruzivo rwakakwana kuti richazenge richifamba sei, uye rinopa njodzi yakanyanya kumira sei. Uye ndingade kuti varienti riri kuyawo zvekare tatarisana nehorode yenyuere nekrisimusi sezvakamboitikawo zvekare pasecond wave. Second wave yakauya gore rapera munguva iyoyi yatiri ino yakangofanana inoyi apo tanga tatarisanawo zvekare neholiday yekrismas nenyuere. Apo tinoziva kuti veruzhinji tichazenge tichifara tichipembera horode dzimwe nguva tichifarisisa tichitadza kana kucherechedza matanho aya anenge akataurwa aya maringe nekudzivirira kana kurwisana nedenda recovid-19 iro.
Mushure mekunge hurumende yazivisa nezve-fourth wave, pane shanduko yamungatarisira here kubva mune veruzhinji maitiro avanga vachiita? Mungaona here vachiita kutirimuka kuti regai tidzokere munzira dzekuzvichengetedza kwaane fourth wave?
Chekutanga chatinenge tichinyanyotarisira ndechekuti veruzhinji vauye neuwandu hwavo kunyanya-nyanya munhau yekubayiwa nhomba yekudzivirira covid-19, sezvo zvakaonekwa kuti vaya vanenge vakabayiwa vanenge vaine dziviriro iri nani tichitarisa kune vaya vanenge vasina kubayiwa. Chouyawo zvekare rufu chaihwo runotyisa uye hurwere chaihwo hunotyisawo zvekare. Saka tinenge tichitarisirawo kuti veruzhinji vachazenge vachiita mararamiro anoenderana nechenjedzo yavanenge vachipiwa uye nekutyawo zvekare kuti ndinokwanisa kurasikirwa neupenyu kana kuti ndinokwanisa kubatwa nedenda iri ndogosvika pakuzorwara kana kurwarirwa nemwana kana kurwarirwa nemhuri. Saka izvozvo zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichitarisira kuti zvinogona kuisawo pfungwa dzekutya mune vanhu kuti nokuda kwekuti vazhinji hatina zivo rakakwana nenyaya yevariant irori riri kutaurwa reOmicron rinoi. Saka izvozvo zvinokwanisa kuisawo kutya mune ruzhinji zvigobatsirawo zvekare kuti vave vanotevedzera matanho ese ari kutaurwa ekuzvidzivirira iwavo.